Yes, solid was out of you. So it was just out of my room. Then it's me. So I will say, Bolude. Nago kwete kuti unachaimba nakodisiya totangisa machaimba andaipfumbanze kumaiswane masi akatoona ati ume kunge dzikendo marangu dinopisa vatida kunaka nenzira ngu vanomanya chipatapata vanhu variswa nengoma vakuda kura kwauza kuzakuze kuona kumba kunge kupasa kendo marangu dinopisa vatida kunaka nenzira ngu vanomanya chipatapata vanhu variswa nengoma vakuda kura kwauza kuzakuze kuona kumba kunge kupasa paiswi rangu handina chando edita nechipo changu kunge motando wasesa pinda bageto kosi kuvaya vaesa tandato tanga ndini ndega ndinopesa chisimba wako nemangoma wotochenjera kune vamwe kana baza ambotembeka vaitochiwa kuti baza tomutatsa hausi mwari usachiwa kuti matsa ndinopisa vatida kunaka nezirangu vanoma.